isuse batero vanhu basitore MDC Alliance tinoona kuita kwakadai kuri kuita kunoratidza rudo kunyanya kubva kune vavakidzani vedu munozviziva South Africa inogara ichimira nesu panguva dzakaoma saka inyaya iri kubatsira vavakidzani mushure mekunge vaona kuti vavakidzani chiripo hapana pfungwa chaizvo chaizvo kubatsira vanhu hapana mukatarisa izvizvi ukoko kuchimanimani vanhu vakaputirwa dzimba dzavo vakaenderwa nepropati dzavo vachiri kugara mumatende 2 years dzapera hapana chiri kuitika hapana zvakawanda zviri kubatsirika kunze kwezvinhu zvaidhonetwa nevanhu vanhu vaiendeswawo madzihembe vachiendeswawo zvinhu zvakasiyana siyana asi hurumende chai chaiyo kuti pane zvairi kuita zvine musoro zvine pfundutso kuvanhu hapana saka totogamuchira kuita kwakadai kuri kubva kuvavakidzani vedu vane rudo vanoratidza kuti vanhu vakakosha kudarika nyaya dzezvematongerwo enyika kurarama kwevanhu neutano hwevanhu hundiwo hunofanira kuendeswa pamberi pamusoro pezvimwe zvese zvepolitiki nezvakawanda wanda
tichitarisawo mamiriro akaita ukama hwezimbabwe nesouth africa tinoona kuti mazuva apera paimhenge paine kukakavadzana zvii zvamungataura nedanho irori resouth africa
izvi zvevanhu vezanup f munoziva zanup f haigoni kuwirana nevanhu kuti inonetsana nemunhu wese makaona pai vakanetsana neeurope vanetsana neamerica vanetsana nechi vanetsana nesouth africa yacho vanetsana nenyika dzakawanda saka asi chakakosha nechekuti vanhu vemunyika imomo vari kutorana sei munoona vanotorana sevana vemuafrica mukaenda kusouth africa izvi mazimbabwenzi ari kwakazara ari kushanda zvakanaka kumakambanizi kwakawanda ende mazimbabwenzi mazhinji ari kumatop levels mabasa makuru kusouth africa vari kuita zvakawanda even masouth africans vanenge vari kuno vachiita zvakasiyana siyana saka ukama chaihwo chaihwo hwenyika tichitarisa vanhu vemunyika vanoukama hunenge hwakanakisa asiwo neyava munoziva zanup f haina ukama hwakanaka nedzimwe nyika zvakanyanya haina ukama hwakanaka nenyaya yekuti vanoumbimbinduka wokuda kupunda vana vavo saka dzimwe nyika dzizvifariri izvozvo kana uri baba vanoshungurudza nekuvhurumbudza vana vemunyika mako
nyaya yekuti vanhu vachiri kugara mumatende vakawirwa netsaona muna 2019 munotii nenyaya yeu
hurumende haina disaster management system yakanaka nenyaya yekuti havanei nazvo kuti vanhu vapinda mutsaona pakawanda hakusi kuti kuidai chete mukatarisa kwana cholocho kwana muzarabani kwana bhinga vakawirwa nemafashamu zvinhu zvavo zvikaparadzwa nanhasi vanhu ivava vari pakutambura nanhasi izvizvino hapana zvinonga zvikaitika kuburidza nehurumende kuti kuvanhu venyika vabatsiriki zvo zvatinotaura zvese kuti panoda hurumende inoda vanhu panoda hurumende yevanhu nekuti kana kuri hurumende yevanhu unonga uchiziva zvipo zvevanhu